Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavedza NPF ndovanhu ndokutya vachinzi vedu vetipusi vanga vatopandaka vaenda.
Bato reTripleC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, ndopataona vanhu veTripleC vaunganidza matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kurodhi kwatava takamira.
Asi vamutodi veZANU PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muzvina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda Tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reTripleC riri kupomera vari kumirira bato reZANU PF musarudzo dzedare reparamende kuBikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenhwa nevatsigiri veTripleC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamendi kuBikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTripleC pabaradzano apo vanonzi vasvika nevechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya itokwari tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavedza NPF ndovanhu ndokutya vachinzi vedu vetipu si vanga vatopandaka vaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato retipu si mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kudhara kuti kati mukanzwa ndati handirove musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa.
VaMadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo. Asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvonga iyi.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake, ndopataona vanhu veTripleC vaunganidza matombo murwe wematombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kurodhi kwatava takamira. Pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita, taona kuti havasi kana kutomboteerera kana kuita sei, tatiza tichibva ipapo.
Vaendera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatouya paindaneti kuzwa paita sei paita violence, ZANU PF yaita violence. Ivo varivo vatora matombo vakarova mota dzedu dzezana, varova mota GD6 yedu yanga yakatakura hupfu kuita kurufu nekuwadzisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU PF, vari kuda here kutanisha zita rangu inisa MP aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauri weZANU PF masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo, isu hatishungurudzi vanhu. Purezidenti wedu anotaura zvipa Saka jeka kuti atina nguva yekuita mirishonga.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano Crisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana kuti haisati yave ready kuti iite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ne the provincial commander kumasingo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reTCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yeTsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwaChivi Growth Point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeTCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi, vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo.
Zvatopera. Zanu PF yapera. Bye bye urongo, bye bye. Bye bye.
Mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObei Shava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburitsa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri vaTravis Moyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera akafanana neavanochengetedza runyararo veZEC nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai support.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObei Shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadande mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vaShava vachirohwa. Vanoti vakavarwisa vainge vari motikari mbiri dzinoti Mercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vaShava mushure mechiitiko ichi vaDanford Ngadziore, kanzura webato reTCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini tarikavhwa oreven atasungu. So itarisiro yangu tipawanikwa paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi, vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikobhero yavo kuita mabasa vanoda munyika yavo rakanakoka. Izvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato vakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kupomerwa mhosva dzekuti rakanga rakavhiringidza vanhu. Asi tinoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa. Kana paitika matambudziko akadai ngavano mangara kumapurisa. Mapurisa vachaongorora hotsva dzakora kuti ndianani vanenge vaita mabasa omhosva ukoma akadai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika reLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vaShava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji ari nengo yedu anonzi obeshava nezuro kunyanzva zvatichiri kuongorora nyaya low society iri kutyiswa ndo nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga
mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International the International Commission of Jurists ICJ avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura miriri weHarare West muzvare Johana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTripleC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020 vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTripleC muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotire The Century neOpen Secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu ranickel nefreda rebecca gold mine gwaro iro rinonzi france fakes and facades raburitswa nhasi Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuamerica kana kuti US $60 million. Studio 7 aina kukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeamerica vachipomerwa mhosva dzeuori Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vari vanogara muno muAmerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo tutarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro? Dr. Guni.
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report. Muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbo hwakakwana hwekuita verify zvino muno muZimbabwe saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyora ndo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions zvisinei tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties sezvo tatarisana nesarudzo.
Ndikubatei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZANU PF vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo humbo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei, vanga vasingade kuriburisa sei ripoti iroro, vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndopa vakuburisa this so-called investigative report.
Matano api yakatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu iri nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi makambonzwa vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. Mukaona zvavari kutiwo ndomarecommendations, varoda kutoti Zimbabwe isukirwe kuti iise nyaya dzemabhizinisi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo. Ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachikwete kuda kunyepera vanhu.
vanga vari nhengo yeZANU PF. Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan zabatawo vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti banga guru renyika rapindwa napongwe uye harisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunge richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangure zvishoma ipapo kuti sei muchidaro.
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira. Vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguhu. Zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime. Hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies. Zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndobasa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vanamangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli Nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi.
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforce yega, inoinforcewa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforce mutemo kana vanhu ivovo vaine huori. Mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa referee zemuCongress vaJoseph Makamba Busha nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuwanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuwanhu.
Vabusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kukwikwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nanamai vakura, uye zvisikaridzi bandichabuda nekumareserva kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasisagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira CCC kukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuZek vachitadza kupiwa voters roll.
pese patinoenda mumuso watakaenda takatozvisedzirwa mapurisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuchiye unoti makandidati ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZanu PF vatove nevoters roll kare.
So Zanu inayo voters roll. Ma MPs eZanu nevamwe vari selected vanayo vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZanu PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vatafadzwa mugwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll, tose hapana yati apiwa kubva kuzeki. Ende tinoimba kuti kuzvida kuda pane zvinhinga mupinyi zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa, saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoili Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya munongoroko kuzoongorora maelections edu muso mugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already, nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Gurukota rezvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarisa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavo vashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave mushishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato reZANU PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. Mukuziya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza pamwe nenhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone. Tatanga nekubvunza vaKurauone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga, nguva ino yesarudzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorosa zvakakuzeti agone kukambeni akasununguka, but tukuona kuti handi vatiri kuona muZimbabwe especially kumasvingo zvinhu zvorusungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukomajonga gweta rinomira kudzidzo dzevanhu mukoma vabheshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbu nevanhu vezanupf in this period this era yekukambena we don't expect that.
Regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeccc chitsvuku kumaruwa uku.
Chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanupf nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection. Mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanupf vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama. Isu sebato rezanupf hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa.
Regai tinzwe vakurawo nevapinduri apo vakurawo nehanzi nhengo dzezanupf dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga. Saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezanupf uye ngava yamhangarirwa kumapurisa munoti
mukoma dzunga vanhu vezanu havangatiiti chikukuvatavata. Izvi handi zvitsva izvi. 2008 muna June paelection ya 27 June yamunoziva yakaurawa vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000 vamugare vaibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga. They are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left ndo maitiro avo. Saka handi zvitsva izvi mukoma dzunga vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different ndo maitiro avo. Ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusungurudza vanhu mumamisha umu. Iwo anenge ari manyepo makuru mukoma ajonga. Mutemo hausungiri maparties kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda. Mutemo unotisungira to notify the police ngovaudza kuti tine musangano pakati, then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi. Asi now takura zvinhu zvakasiyana. Polisi yakuita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law.
Vamandaza, iro bato renyu rezanupf riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nokuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati.
Sekutaura kwandaita sekutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga mwese anotsigira musangano wezanupf akawanikwa achinzi aita mhirizhonga. Mutemo wezanupf vanouziva. Izvozvo zvinoreva kuti zanupf itange ichiteerera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa bumbiro remutemo wezanupf. Naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa nune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa nemishonga vatateerwa vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru.
Vakurawo retipeti yedu chirongwa ndanzwa mune zvamurida kutaura.
Ndaida kuva kuti kuwana Zimbabwe nguva iya yakwana mapuwa mukana kwetirogasi wasvika hounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda. Musavhotera mbavha, musavhotera mabhinya, vhoterai vatungamiri chaivo chaivo. I thank you.
Vamandaza, mashoko enyu ekupedzisira tipeti chirongwa.
Chokwadi, nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanction. Tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika. Ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo.
Vanga vari nhengo yezanupf vakennedy mandasa vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone vari parunare kuTexas muno muAmerica muhuri kurwenga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 manera anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mabhishopu eRoma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza statement ukuthi those of the like mind bahambele kajana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole ukuthaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso laba benza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa The Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashi Tagwireyi umcebisi kamongameli Mnangagwa wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Freda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole kakhulu ukuthaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha. UShaba ulimaleka kubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Sigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, I-Crisis in Zimbabwe Coalition, i-Law Society of Zimbabwe kanye le-International Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lo daba lokufunyanwa kwamalunga e-Triple C. UJohana Mamombelo lo Cecilia Chimbiri i-High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza istatement ukuthi those of the like mind bahambele kajana kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo istatement lesiyani esenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithibeleyo, njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Silungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa wena njengamagqwetha kulomsebenzi okumele wenziwe. Sabe sithaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenze umsebenzi. We hope ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwumsebenzi wankhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joana Mamombelo, Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeisha ba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi. I-trial liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamehlo obukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And owenza ukuthi kuphume ngendlela yona liyana ukuthi uvambe njalo. Ngakho-ke bonaba abalokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu.
The Voice of America.
Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi be-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisiko kwakuqala ukuba betsho lokhu luya luqhela udlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaSwingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoChibi namhlanje.
Elevu ground yama elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda bachaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela olusedizwe ni
no violence ever in this election
funi budlakela ukhetho luphazamisa lokho etifunayo njengebandla lezanu PF ukutsho umthwangwa
ingcitshi ecubuna ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izihlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabezanu PF elizweni jikelele
bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu isikhangela iprovinsi enjengemaswingo le lapho abantu abasikela khona ikakhulu abezanu PF basikela kakhulu umnangaguthi ebengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho siyabona into ebhigitha ngale abantu bayixotshwa kulithium ilithium iyantshontshwa iye kuphandle kwelizwe abantu bebhigitha bengatholi lutho
ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zodlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International, International Commission of Juries lezinye omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakelo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso yeWorld Council of Churches lesikhulumeli seCCC unkosikazi Fatsa Mayere lenhlanganiso yababalisi eyeAtos. Ezinye zalezi zihlakelo zigoqela ukuchaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri abebandla leCCC ucala labo ababeletheswa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iza kamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye le Fred Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa Isotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phosa ezingamashumi amathathu zamadola emelika i-$29.5 million. Inkampani le ibikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. UTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bilitane ekuthumezeni imali ayithola e-Reserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezichiyeneyo beyisa kwele Bilitane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Wakuvele kulamahungahunga okuthi ubudlelwano phakathi kukaTagwireyi weSakunda le-Reserve Bank eka-John Mangunza akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayezithatha ngaphi, kwaba lama-government bonds, kwaba le-command agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize. Nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle kutho ukuthi impendulo zakhona ikakhona uZulu uhle abe le mpendulo asingazi ukuthi engxe akulabufakazi kodwa sinesi kubanayo uhambelana nemicabango eyayivele ikhona ngembuzo ezimali zikakhulu aTagwireyi.
Nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufegi lento ezinjalo kulula kanganani ukuthi umuntu akwenze khona
into eyenziwa ngoso business transfer pricing lokugoqa ama company amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinje ngawo Cayman Islands eMauritius kumbe Virgin Islands athi ngama tax havens into eveli khona anti sake sayizwa bekhuluma ngayo uGold Mafia leyani Aziz Yazira into elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi financial engineering akushuphi kodwa nxa imali zakho naziziningi uyakusetshenzwe ama central bank owudlangudlwangu nalanje ngabo-reserve bank of Zimbabwe kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale
akubophi izini khonokho baba Ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering vele ye singathi khona i-international crime i-interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism anjengoshabab labo bani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo uyabo ifanele ibophise ayekho emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republic so nxa uma into yakhona isenziwa kusetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho so kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengaba benembuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusezihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abangcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-crony capitalist
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 Izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe ikungani kuhle kwezulu. Zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangene lomhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombizodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthuma zeGwanda sithi ngeswayi iGwanda wayefuna ikhesi yethukile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ngithi imali ingakwazi. Kwathiwa kumele ukuthi ngithenge ikhesi yethukile egcweleyo yayinekile yi-43,000.
Unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali.
Hayi endlaleni lonyanga ngidobhile ndijani ngcono into engingalayo yimali hayi iproblemu yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi kwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yizo imali yakudla.
Unkosikazi Chietsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akulasizo aluthola kuhulumende.
Hayi masimini khonoko nje
lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Lowo uyahambe uye eGwanda kumbe nxa ukuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokuyela ezitezini akusebenzi akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo.
Abantu bahambile. Kuwasini hakathe sivalelisile wathi akulalo.
Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school eBulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabele abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZanu PF endaweni ezibalisa emaswingo ezwimba inyama Ndlovu, inyanga Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuncwabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabachaya. I-Triple C ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni semaswingo. Ibandla leZanu PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga eTriple C ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTriple C. uGawule usungula lingxoxo.
Khala bivanga umthindo ukuthi isikhathi lanapho kungelalutho khona singazi ukuthi namhla kulolutho sizabe sitenga kulalutho ngoba bahlezi becala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube khathesi ndisemangweni wetoloto khona angiboni violence ngitabona senyama endlo wamboni akulalutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akunalutho. Angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisikele kulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala khathi ezimbabwe kulokuthula lapha i-violence nale ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye baba Mlalazi,
mhlawumbe ubaba uGawule umbuzo ongayisiwo ubofanele umbuzo ukuthi lakhe Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na? Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo ukuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence njalo thina abanye uma sibona le evidence e-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence yi-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ithi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuthaywa njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-Triple C.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhulumlalazi uthi lamapholisa ungazane achotshozela khonoko ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC kuhamba njani nxa kusenzakala khonoko?
Ngase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhulume nge-violence njani sikhalisela ngaphi kathi Dube okukhona umlalazi uyakhotha ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emsayeni feni kathwanzirayo kwakungasiyo violence yena leyakhe yayisenziwa ngobani e-harvest house ngale umoro ukuze besima bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayouth abobani nalayayitaya omunzu ngezinje konke kungakhangela kokokwenziwayo kwaze ukuthi ayizanupiyef laphana yesi but ungakhangela ibandla le le-opposition eliyilo alisisi si-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelana because yiparty
kukhona i-CCC ngeke kuze bathi ipha i-UMDC yipha bathi okukhona ukuthi yibo bantu lebale violence bona abantu abathi masibaqale nxa ukuthi zakuba abakhona abanye kuzalo PF bayabebefanana nabo bona abantu abathi abahamba besiyatshayana bona bodwa epatini yabo bodwa wathi bonxazibegayana namanye amapati alingubalekeli ukuthi ngabe kuneyinto eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinye into omunye umumo gidi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi ukuthi ukuthi abayibo baqalisa imisindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu ba i-SCC yami sikhala kuphela ikhinga ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathayizelayo ngikhala kuphela abantu be-opposition la
khonapho-ke mlalazi kwenjenzani ugawula ukuthi liyatshayana lodwa lidlephane lenze konke lokhu libese lihlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-TTC bayatshayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngitho lasezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhithwa izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform yikho ubona belesibindi ukuthi uchamise zakha esesitedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi hheyi wena chamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuhe kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi kuqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho ugawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuza ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye kule zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zathonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga Gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalubona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi zikhona ukuthi kuya sekuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kubalula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esiyabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababe bezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
Mnengi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalama talent abo laba ababuye bezo showcase ngaleli langa bezotshengisela ama talent abo abalawo ekakhulukazi labana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza ama dramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba u DJ Pius bese kubuya lapha ubaba lapha uTanga Pass bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo laye esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye ama-sketches.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga Gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguntungamilingomo.